manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 30, 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri wezano PF Emerson Munangagwa vanoti vari kuti sarudzo dziitwe patsva kana kuti kuumbwa hurumende yemubatanidzwa vari kurota. Asi bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mashoko ava Munangagwa aya anoratidza umbimbindoga hwavo pamwe nebato ravo. Vanhu vapfumbamwe vanofa mushure mekudhirika kwemugodhi webayhose kuchegutu mudunhu remashonaland west. Tichakupai zvabuda mitambo yemakwikwi echibuku super cup quarter final yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato riri kutonga rezano PF zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vapika kuti hakuna kudzokororwa kwesarudzo kuchaitwa kana kuumbwa kwehurumende yemubatanidzwa kana inofano bata matomu zvichitevera kushoropodzwa kwemaitirwo akaitwa sarudzo mwedzi wadarika idzo dzinonzi nevamwe vanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano webato ravo weCentral Committee wechizana rine gumi nepfumbamwe 109th waitirwa pamuzinda webato ravo muHarare vaMunangagwa vati kurota kana pane vanofungidzira kuti sarudzo dzichadzokorodzwa kana kuti kuchaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
Ukaona uchifunga kuti kunogona kuitwa sarudzo itswa kana kuti zvichida kuchaitwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti pachasarudzwa hurumende yakazvimiririra inombofanofambisa basa unofanira kuziva kuti uri kurota. Vanhu vemuZimbabwe vakasarudza vatungamiriri vavanoda naizvozvo sarudzo yavo inofanira kuremekedzwa.
Vativo bato ravo rava kuisa simba mukupundusa nyika vachizvirova dundundu vachiti hurumende yezano PF yakashanda zvinomwisa mvura mumakore mashanu adarika naizvozvo ichaenderera mberi nebasa mumakore mashanu ari kutevera. Asi nhengo yebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaFelix Magalela Mafasivanda vanoti mashoko ataurwa navaMunangagwa aya anoratidza umbimbindoga hwavo pamwe nebato ravo.
Izvo zvavari kutaura ndezvamagodzi matsuro naurirano ndidzo dzichataurwa kuti tinoda here Transitional Authority kana kuti GNU. Atisati tasvika ipapo ngatigarei pasi tange kuidentifya problem tikatenderana kuti kune problem ABC togara pasi togadzirisa vanhu veZimbabwe enda mberi.
Asi gurukota rinomirira dunhu reMidlands Valeri Mavhima vati sarudzo dzakatoitwa dzikapera.
Aiwa maelections dzakapedza kare kare ezvii zvingatarisa idevelopment yenyika tikabudirira sei vana vekuvangawana mabasa sei nyika ingasimuka sei nemaelections tozoona 2028.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti kutaura kwavaMunangagwa kunoratidza kuti havana chido nenyika yeZimbabwe.
Sarudzo iyi yakaitwa musi wa23 August isarudzo yekuti haina kuitwa nemuto wakanaka. Nekuda saizvozvo totarisa kuti vaMunangagwa dai vave nechido chokubatanidza nyika totarisira kuti vangataura kuti aiwa vamwe vangu huyei titaurirane tione kuti tingaumba sei nyika nekudai vasiri kuda kuita iyo inonzi traditional government kana GNU asi zviripo ndezvekuti vatora simba nemutoro iwoyo usina kururama. Vangadai vari umwe vari kuti aiwa chiuya tibatani titaurirane chino tisingafambisa sei nyika yedu kuti ende mberi.
Imwe unyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika Alexander Rusero vanoti Zimbabwe inoita seyakaroiwa neakafa vachiti matambudziko anechekuita nezvematongerwo enyika vanoona achienderera mberi.
Ukatarisa matauriro ari kuita vatungamiri venyika nevari kupikisa vese, matauriro avo yetinoti toni pachirungu haisi toni yekuyananisa, ndezvekunyombana, kutukana nekutsinyirana. Saka hapana kwatinofa tikaenda senyika yeZimbabwe. Hakuna nyika inobudirira nekunyombana, hakuna nyika inobudirira nekutsinyirana.
Musangano weCentral Committee waitwa nezanuPF uyu wanga uri wekutanga kubva pakakunda bato iri musarudzo dzemwedzi wapera, idzo dzakashoropodzwa nevakawanda kusanganisira vemasangano akaongorora sarudzo idzi anoti SADC, African Union, European Union neCarter Center, vachiti Zimbabwe Electoral Commission yakabika mbodza. Ukuo CCC inoti pamusoro pekuti ZEC haina kufambisa sarudzo idzi zvakanaka, sarudzo idzi dzakabiridzirwa nekudaro dzinofanirwa kudzokororwa kana kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu. Nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe iyi yasimudzawo mutauro mudunhu reSADC zvichitevera gwaro rakaburitswa nechikwata cheSADC chakaongorora sarudzo uye kuzeiwa kwayo kumisangano yakaitwa neSADC svondo rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vanhu vapfumbamwe vari kunzi vafira mumugodhi weBay Horse uri mudunhu recheGutu kumashonaland west mushure mekudhirika kwemugodhi uyu nezuro. Mugodhi wegoridhe uyu unonzi uri pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Miners Federation. Munyori mukuru muhofisi yedunhu remashonaland west vajosephat jaji vaudza Studio 7 kuti panguva yatataura navo mitumbi miviri yanga yaburiswa panze uye vanhu vasere vanga vakwanisa kununurwa vari vapenyu. Vamwe gumi nevatatu vanonzi vakakwanisa kubuda vega pakadhirika mugodhi uyu nezuro. Vajaji vati basa rekununura vapenyu pamwe nekuburitsa mimwe mitumbi ranga richiri kuenderera mberi. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Miners Federation nezuro raiti mumugodhi umu maive nevashandi makumi mana nevaviri. Muzvare Henrietta Rushwaya ndiwo mutungamiri weZimbabwe Miners Federation. Studio 7 yatadza kubata vakuru vesangano iri pamwe negurukota rezvemigodhi vasoda zhemu avanzi vanga vari pamugodhi uyu vachiona basa rekununurwa kwanga kuchiitwa vanhu. Ngatinzwei vajaji vachitaura.
Izvo zvinoizvo handisi kuvashaiti kumaini pane vari pasteki ndevanoupdated zvirikiti zvatingaweya ndeekuti soro savo pane vanhu 9 vafa, out of those 9 3 varipirwa, so 18 vakabuda vari vapenyu and 8 vaburitswa. Ndeipokachii yatinayo but marescue operations ari kukondina. Mainvestigations are continuing netimu dziriko ikoko dziri kuita those investigations. But what is people worried about is kuti pane vanhu vamwe vachiripo pasi nekuretrieva vamwe vasati vabuda kunze. That's what people are worried about. Now the cause is another investigation which is organized by the Minister of Mines and Police.
Munyori mukuru muhofisi yedunhu remashonaland west vajosephat jaji vari parunhare neStudio 7. Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti saona dzakadai dzinosiririsa uye dziri kuwanda nekuda kwekuti vazhinji vevave varidzi vemigodhi havana ruzivo nezvebasa iri.
Hatina kushamiswa nedambudziko raitika kuchakari, chinhu chatanga tichitarisira uye chinhu chaticharamba tichitarisira kuti ticharamba tichinzwa nyaya dzakadaro munyika yeseZimbabwe. Nechikonzero chekuti mining pari zvino yatorwa nevanhu vezvematongerwo enyika vasina ruzivo rwemining uye vasina rudo nevashandi vavo. Saka zvinosuvisa zvakanyanya, asi handi zvinhu zvinoshamisa nekuti migodhi mizhinji chachikorokoza.
Idzo tsaona dzakadai vamaguhu pane imwe nzira here yekuti dzinge dzichidzivirirwa nadzo? Tichiona kuti dzinenge dziri kuti wandei.
Chinhu chekutanga ndechekuti mining haisi yemunhu wese wese, saka munhu haafaniri kungopiwa residence rekuchera mugodhi nekuti inhengo yebato riri kutonga nyika. Panofanira kuitwa ongororo yakadzama yekuratidza kuti munhu uyu ane ruzivo here rwe mining. Ane here ma experts aninga achishanda nawo anoita kuti penyu wanu uchengetedzwe.
Pane matano amunoziwo here anotorwa ingava hurumende inenge ichitora kana mamwe masangano kuendawo vachiinspekta kana kuona mamiriro emigodhi iyoyi kuti inenge yakamira sei panyaya dzekuchengetedza upenyu hwevanhu.
Panofanira kupinda maengineers vanoenda vachitarisa kusimba kunenge kwakaita mugodhi pasi ipapo vachinyora mareports marecommendations avo anofanira kuti aateerewe zvaanenge vataura. Asi zvakuitika iko zvinezvi ndezvekuti kunyange vakaenda maengineers ivavo zvavanotaura hazviteererwi. Saka ndodambudziko riripo, hurumende inozviziva asi nechikonzero chekuti vanogara muhurumende vacho vachigadzira mitemo uye vanofanira kunge vachienforce mitemo yacho ndovamaminers acho ndovapamberi pekutyora mitemo yavanofanira kunge vachiupholda ivo.
Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
America yatarisana nekumbovhara mamwe mapazi ehurumende pakupera kwezuva ranhasi zvichitevera kusawirirana kuripo pakati penhengo dzebato reDemocratic Party nedzinopikisa dzeRepublican Party mudare reparamende repasi kana kuti House of Representatives pamusoro pebudget rehurumende regore ra 2023-2024 iro rinofanirwa kutanga kushanda mangwana. Nhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party dzakaoma misoro dzinonzi dziri kuramba kutambira urongwa hwebudget hwaigona kuita kuti hurumende irambe yakavhura panotanga kushanda budget idzva iri. Mukuedza kutsvaga nzira dzekuti zvinhu zvisaita manyama amire nerongo, nhengo dzedare reSenate dziri kutarisirwa kushanda nhasi mugovera kuti dzione kuti dzingatambire here urongwa hwemari inomboita kuti hurumende isavhara. Kuvhara kwehurumende kunoreva kuti vamwe vashandi vehurumende vasiri mumapazi akakosha zvakanyanya vanenge vatarisana nekumbomiswa mabasa, mauto anodarika mamiriyoni maviri anomboshanda asiri kutambira mihoro uye zvimwe zvinhu zvinokanganisikawo. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDivry University Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Mapato maviri aya anenge ana masimba akasiyana kuti kuHouse of Representatives kunofanira kunge kuchitanga mitemo ingava yezvemari kana yezvimwe kwakawandwa namaRepublican. Toenda kuSenate kunozonge mutemo uchizoiswa ikoko kuti unobvumiranwa ikoko kwakawanda vamaDemocrats. Saka nzira dzavo dzokushandisa mari muhurumende dzakasiyana. Saka ndopana makakatanwa ipapo nokuti maRepublican akawandira kunotangira mutemo uku vari kuti mari yamunoda nezvirongwa zvenyu hatiwirirani nezvirongwa izvozvo, bvumai izvi zvatinoda kuti hurumende inge ichishandisa mari izvozvo.
Tingaona here paine kuwirirana tichiona kuti mwedzi wagunyana wakutopera?
Panowanza ruzhinji rwacho pawiriranwa panguva yokunopedzisira, asi zvinhu zvisina kunakira upfumi hwenyika yeAmerica nokuti kukonana ikoko kunobva kwazopinda muropa nomutsinga dzoupfumi hweAmerica, nokuti zvinondengendesa ufumi hweAmerica. Kundengendeka kwoufumi hweAmerica kundengendeka kwoufumi hwepasi rese, tichinatsoziva simba reAmerica panyaya dzoufumi pasi rose.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDivry University Professor Elliot Masocha vari parunhare mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino
nokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotsarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Jeke vanova ivo mudzimai anobva kuZimbabwe ari kugara muSouth Africa. Amai Jeke vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo semudzimai ari kugara muSouth Africa. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa mamuri kugara.
Kuti upenyu izvinezvi zvinhu zvaoma zvasiyana nezvazvakange zviri kare, nekuti takunetsa muno muZimbabwe neSouth Africa zvinhu zvakabatana. Saka munhu wese angofunga kuno kuri easier kuya dhani kuya kunana America. Munhu anongochekera nemuna Lipopo atodarika muSouth Africa. Zvinhu zvakuitika manje ndezvekuti kuti unatoona mabasa acho chete haachawanikwa. Varungu vacho mabatiro akuchicha nekuziya nenhamo iriko kumusha kuti hakuna kunya kwaanoenda ende vachangouya munhu. Vamwe vacho vatsvagirwa mabasa, vamwe vacho vari kubatete. Zvimwe zvinhu zvacho zvinozova zvinotimatisa kuti zvakare zvakanyanya kuti vanhu havatisina chasi kuti mavaona kavanhu vaya. Ndakaona last week nenyaya yakaitika kuJoburg, vakatoita maSouth African kuti vaungane pamwe chete vachinamata vachitaura kuti upenyu hwedu hausisina kumira zvakanaka. Tiri kubatwa, vanhu vacho vari kutibata nekutiuraya. Ndoo vanhu vasina mapepa, ndoo maZimbabwe. Ende vaitotaura kuti nyaya iyoyo vakatoienda kuna Minister of Home Affairs ende achaiendesawo kumberi. Saka izvozvo zvinhu zvatitete hatisisina kugadzikana zvekuti vanhu kuno kumunovaziya cheche unoti kana wakakwira mukombi handitotauri shona. Munhu akatondifonera ndiri mutete, wofanira kutodzima foni yangu nekuti wakangonzwa chete kunotaura shona vanobva watanga kuti gore rinouya vachaona zvavo vakuchitorera mabasa. Saka cheche zvinhu zvacho hazvina kumbodzimirirawo zvakanaka.
Mabasa api amuri kuti ari kunyanyoitwa nemadzimai?
Iwoye mudzimba chete hakuna mamwe chete wakaonawo mabasa ari nani vairi watatu. Asi vazhinji tete tizione chero wakadzidza chero une degree ripi, vanhu vazhinji tiri kuita same job. Zvinoitika panje ndezvekuti kudzikisirwa kwacho chete ndekwekuti kuti munhu akadzidza akauya ane degree kuti unatosvikoona basa kuti nchanatoona basa nokuenderera nekudzidza kwandakaita zvinotinetsei. Ndekuti vanhu vemuno maSouth Africanzo vakaendawo kuzvikoro havadi kutorerwa mabasa avo. Saka chiona ichete kuti unenge wabva kuZimbabwe wakaita makore mangani ukaita zvese zvawakaita ongosvika wakuita basa rekukorobwa mumba. Zvinhu zvinorwadza.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, shuviro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo muSouth Africa?
Taidawo kuti dai zvinhu dai zvanga zvanaka tadzokerawo kumba. Emezvi zvinhu zvacho manje sevakadzi especially isisu vakadzi tete tine matambudziko akawanda. Tisu vanhu tinoona kuti mhuri yadya here. Zvine zvitete kuti uchinje randi kuendesa kuus dollar zete unoziva kutoti izvozvo chitori nepfesi yega kuti uichinje. Kana wakuzichinja 2000 chete upi $100 unenge uchinonga kushambira mari. Ndine kliniki ini yangu iri kumusha kwangu rini chete ichinje zvinotounganidza mapanadol ndiyounganidza mishonga ndikaenda chete kundopa free but inini ndinisikana womumba. Izvozvo wakandipa chikumbiro kuti kana maakuuya ndititengerewo meshini, hatina kana meshini yekuchekesa vanhu.
Kana paine vakateerera vanenge vachida kukubatsirai pamusoro pekirinika yenyu vanokubata ipapo?
Vanondibata panhamba idzodzo +27 68 34 7 4 4 3 2.
Kliniki iri kupi?
Iri kwamurehwa chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai zvikuru amai Jeke kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Pazviita henyu keke mevhanasi ndaandizoriwo neshungu nekutaura neni.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa danho rinonzi rakatorwa nekanzuro yeguta reHarare rekupa masimba kuma ofisi ematunu kana kuti devolution to district offices senzira yekufambisa basa nekukasika uye kuti kanzuri ikwanise kuunganidza mari dzemitero. Mukuziya nezvedano iri tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nezvedano rekanzuru iri.
Isusu sebagari pa katopinda kanzuru muofisi musi wa 23 August yachisarudzwa newani mushure mekunge takudziwa kuti meya ndiani tine gwaro rakataturira kukanzuru rataitoratidza zvatiri kuda ende tairatidzawo sevagari kuti tiri kutsigira kuti kuve nedecentralization taitowa kurudzira kuti vanofanirwa kuita devolve council operations zvichienderana nebumbiro remutemo section 264 inoti masimba anofanirwa kubva kumusoro achidzikiswawo kumahofisi madiki. Tarisiro yedu iri yekuti izvi zvichaiwandudza kushandwa kwebasa kuitwa kwebasa nekanzuru pachawandudzwawo kuwe muhurongwa hwekanzuru kwevagari yatinoti citizen participation uye kuti pachawe nekuchimbidza kugadzirisa nyaya dzeservice delivery. Saka hurongwa huri kutaurwa uhu kuti ndo hwavakuita isu tine kakuneseka kuti ko vanozongomhanya sei kungoita chinhu wasina kumbozvigarirawo pasi kuti wambotaure nemastakeholders wachipawo ripoti yekuti iyo yekutanga phase 1 yedecentralization yakambobudawo sei zvii zvakaita kuti izombomiswe matambudziko api avakasangana nawo.
Asi tichitarisa urongwa hwedecentralization nematambudziko agara ari muguta reHarare zvine zvazvinoshandura here kana pasina kunge pagadziriswa chakonzera dambudziko riri muHarare?
Handifungi kuti izvi zvavari kumhanyira kuda kuita ndiyo yatingati yo solution. Dambudziko ritoripo nderekuti mari dzeguta hadzizi kufambiswa zvakanaka. Guta harina billing system, guta harina vashandi vatinoti vanonyatsotsarukana pakuita basa vane maskills acho, harina kujetesa mabasa awo. Saka kumhanya kuda kuti tinoda kuita decentralization zvine dambudziko nekuti tiri kuona kuti dambudziko rakamboitika pekutanga richadzokeredzwa uye tine vashandi vakangoita kungodzoka mumabasa zvisina kujeka. Vamwe vakanga vachinzi vakambosiya mabasa vadzoka vamumapositions mukanzuru. Vanhu ivavo vachagona here kufambisa basa ivo vakanga vari pamberi sekuuraya basa rekanzuru? Tiri kutarikira kuti meya vaifanirwa kudzikamisa hana vombotanga vaita consultation vogadzirisa zvinhu zvakanetsa pekutanga kuti decentralization isabudirire.
Imiwo sevagari matanho apa amuri kutorowe kuti munge muchisangana neutungamiri hutsvawo?
Danho guru ratakatsora nderekuti takawene hurukuro nameya weguta reHarare apo tainge tichionesana tichipawo maonero edu kuti guta ringafambe sei, akaratidzawo kuti ane urongwa hwaari kuda kuti aite achange achiwana maupdates kubva kumadirectors kubva kumamanagers mushure neizvozvo wozoita hurukuro yekuti tive nemastakeholders meeting. Isusu ndo zvinhu zvatanga tichitarisira. Saka isusu chinhu chikuru chatakaita kusangana nameya, chinhu chechipiri chataita kudzidzisa vagari mumazondi edu mumastructures kuti tave neutungamiri hutsva. Hutsva uhu utungamiri hune hurongwa hwakamira hwakadai, asi hurongwa hwacho hautsati hwajeka nekuti meya patakataura nawo vakaratidza kuti vachiri mubasa basa rekugadzirisa nyaya yemainduction emacancellors. Saka vakanga vasati vanyatsobuda negwaro rakajeka rekuti vari kuda kuenda kupi. asi isu takute uona manje kuti isu patiri kufunga kuti tiri kumirira kuti paite processes dzekuengage dzekupanana information kancho iri kutomhanya kusiya vagari mumashure kuzoda kungovaudza kuti tave apa saka ipapo ndopatine dambudziko rekuti kancho haisi kusiya tsika yekuignora value yevagari.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Studio 7 aina kukwanisa kubata meya mutsva weguta reHarare vaIan Makone uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu vatakavatumira panhare mbozha panguva yataenda pamhepo. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yechibuku Super Cup quarterfinals apinda munharaunda yemaquarterfinal nhasi apo Dynamos yapinda mumasemifinari mushure mekunge yarova FC Platinum mapenalty. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos yarova FC Platinum 5-3 nemapenalty Mandava Stadium nhasi masikati ndokupinda mumasemifinari emakundano emkombe mkuru uyu. Zvikwata zviviri izvi zvapedza mutambo uyu zviri mangange 1-1 panguva dzakatarwa dzemutambo wenhabvu. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri tanakashandirwa naDonald Mudadi pamwe nemurayiridzi wayo Genesis Mangombe avo vari kubvotswana nechikwata chenyika chemaWarriors. Chikwata chenyika ichi chiri kutamba mutambo wekuedzana masimba nemazebra dzekubvotswana mumutambo wekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kweBotswana. Dynamos yabatana neBlack Rhinos masemifinary mushure mekunge chipembere yarova Chicken Inn 2-1 muLuveve Stadium muBulawayo. Mnyori mkuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vari kutarisira kuti mwaka uno vanotora mukombe wechibuku Super Cup uyo wanga uchivatedza makore akawandisa apera.
Tinosvika kufinal chaiko topedzika tasimudza mukombe wacho iri kugara wakangoti nzvenga mukombe saka gore rinotoda kutarisirwa kuti tive nerombo rakanaka.
Mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tower vanoti vakatopfeka nguo dzeDynamos iyo iri pamoyo pavo.
Kana wada dzimbari unosvika pakudai pakupfeka zvese zvese kutsimisa kwechi dzimbari as long as wakapfeka blue. Aiwa, we love dzimbari.
Black Rhinos iyo iri kutatarika makundano eCastle Lager Premier Soccer League yapindawo masemifinari aya yarova Chicken Inn 2-1 izvo zvanga zvisingatarisirwe neveruzhinji. Chiri kushamisa veruzhinji ndechekuti Black Rhinos yarova maGamecocks muLuveve Stadium umo Chicken Inn isingaroveke zvekutamba. Mitambo yechibuku Super Cup iri kuenderera mberi mangwana apo Highlanders iri pamusha Mbaba Field Stadium neCapes United. Makepekepe ayo aigove madzimambo ekutora mikombe haasi kutamba zvakanaka zvekuti panokwanisa kushaya chinobuda zvekare muBaba Field Stadium imomo. Muteveri wemutambo wenhabvu vaShepard Size vanoti maonero avo ndeyekuti Highlanders ndiyo ichatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Ndikona Highlanders iyo ichiwanika chikunda pamutambo iwoyo uyezve ndikona Highlanders tichienderera mberi tinotora chibuku Super Cup nokuti ligi inogona kuisike ichitatu kuzotora ligi saka paSuper Cup ipanzwa vachari kupedzera chungu dzavo.
Mumune mumwe mutambo mangwana Herentals iri kusangana neNgezi Platinum Stars muMandava Stadium zvekware. Chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zuru makumba nomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Pamusoro pezvo chinobudirira kumirira Zimbabwe makundano eCAF Confederation Cup. Zvikwata zvenyika zvave kutenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika zvichitevera kudzorwa kwakaitwa Zimbabwe munhabvu yepasi rese nevaFIFA musi wa10 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
neni jonga kande miri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri ndokusiyai mwana Praxidus Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathelele ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 Mpandula 2023 nguPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lo uhulumende womanyano bayaphupha. Esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zokwakha ilizwe. Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa igolide Bayhorse Mine oseChegutu. Lokhu kulokudonselana kwamalunga edalela ephalamende lelemelika, awamabandla amabili athi elamademocrats lelamarepublicans ekuphasiseni umthetho ovumela uhulumende ukubana anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lohulumende womanyano bayaphupha nje. Esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zakhe zokwakha ilizwe. Lokhu kutsho emhlanganeni oqhakathekileyo wedalela phezulu ele Central Committee lebandla lakhe ele ZANU-PF owenzelwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi ingcitshi kwezombusazwe nenhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ikakhulu i-CCC leZANU-PF ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane leZimbabwe ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi. UMnangagwa usole amazwi alabo abathi ukhetho aluqhutshwanga kuhle besithi kumele kube lohulumende omanyano.
Abacabanga ukuba kuza kuba lohulumende womanyano kumbe uhulumende ozaphatha intambo wesikhatshana bayaziphuphela nje ngabaphaphame emaphutsheni abo.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu wonke ukuba amanyane lohulumende wakhe ukuvuselela umnotho welizwe, hatshi ukukhonona ngokungamanga kuhle kwezinto elizweni.
Niyathaba sesiphumelele njengebandla ngenxa yokwenza kwethu inhlelo zokulima seziphumelela. Sesenze ukuba abantu balime bezisuthise, basuthise ilizwe.
Kodwa isiphathamandla se-CCC uMnumzana Felix Magarela Mafasibanda uthi kulusizi ukuba uMnangagwa usefaka imigoqo ekuthini kube lokukhulumisana elizweni.
Abantu abalenkinga baqala bedinge ukuthi inkinga yiphi, bengavumelana sebesazi ukuthi inkinga yile, sebesiyaxoxa abathi dialogue negotiations.
Lokhu kusekelwe ingcitshi yezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party uMnumzana Herbert Jamuka, yena othi ukukhulumisana umlotha yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba leZimbabwe liye phambili.
Ya, i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayenzeke phakathi kwe-TPC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-positions, ngoba iZANU-PF ayisoze ivume ukuthi upresident welizwe aphume ku-opposition.
Kodwa omunye osekela ibandla leZANU-PF uMnumzana Liberty Mhlanga uthi okushiwo nguMnangagwa kulungile ngoba ibandla lakhe lanqoba kukhetho okungathandabuzwayo.
Ama elections ayenziwa ngokusemthethweni. Ama elections ayenziwa ngokubhalwe ku-constitution, ayenziwa ngokubhalwe ku-electoral act. Ngokunjalo ke, i-constitution yethu eZimbabwe ithi lo ozanqoba ama elections uzenza uhulumeni. Ayithi ukuthi lo ozadliwa kuma elections uzakhulumela ukuthi kube le-GNU. I-constitution yethu ayithi ukuthi kube le-GNU. So ngokunjalo ke laba bathi bafuna i-GNU abakukhulumayo one akukho emthethweni ngoba i-constitution ayikuvumi khonoko.
Umhlangano we-ZANU-PF owedalela Central Committee wanamhlanje ube ngowakuqala selokhu ibandla leli lanqobayo ukhetho ngenyanga edluleyo. Ibandla leli lithi selilungiselela ukulungisa umnotho welizwe lisithi loba nje ilizwe lilezitshezo zomnotho lizimisele ukuvusela umnotho welizwe. Kodwa umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uhlala ekhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba akumelanga alahle ithemba njengoba kuzalunga ngelinye ilanga. Ngimele iTube 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abathoba munemunye 9 babiwa befele engozini yokudiliyelwa ngumgodi oyenjiwa igolide oebeyhos 9 osechekutu. Lumgodi ubikwa uphansi kwenhlanganiso yomanyanawo oweZimbabwe Miners Federation. Umsebenzi wokuhlenga abasaphilayo kanye lokuphumisa izidumbu zabafele phakathi ubikwa uqhubekela phambili. Inani labafileyo libikwa lingaba liphezulu kulalelo elazakalayo kwamanje njengoba sokuhlengwe abantu abahlanu phakathi kwababa ngamachumi amane lambili 42 abadilikelweyo izidumbu eseziphunyisiwe okwamanje ngezimbili.
The Voice of America.
Lokhe kulokhu donselana kwamalunga edalela eParliamente leMelika awamabandla amabili athi elama Democrats lelama Republicans ekuphasiseni umthetho ovumela uhulumende ukuthi anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Lokhu sokubangwe ngamandla ikungavumelani bona bodwa ngokwabo kwamalunga ama Republicans kusibopho sinye. Kulamanye amalunga alihlekana aphikisa wonke amaqhinga eza lomlawuli wabo uMnumzana Kevin Makazi emizameni yakhe yokuxazulula inkinga abalazo ezigoqela ukuthi kuhlawulwe abakubutho kuphela kumbe njalo izisebenzi zikahulumende zihlawule okwensuku ezingamashumi amane lanhlanu 45 ezilandelayo. Inkulumo ziqhubekela phambili iParliamente ngehluleka ukuvumelana namhla phakathi kwamabili izisebenzi zikahulumende eziningi zizamiswa umsebenzi kumbe zisebenze zingaholi kuze kube lokuvumelana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fubembula.
Lamlela ndwandwe.
Izakamizi zasewange emangweni wakumvuthu mpumelelo lehlanganani sezasungula uhlelo lokumelana lesihlahlakazana esibizwa ngokuthi ibuhobe kumbe ilantana kamara esenza amaxuku ahaqazayo njalo adlephayo. Ubuhobe bubangela imikhuhlane efana lobuphofu ezifuyweni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
UZulu waluma ngokuthi unanzelele ukuba isihlahlakazana selantana khamara siqale ukumemetheka kakhulu emadlelweni kunye lebasimini ngomnyaka odluleyo okuyikho sekusenza izinga lesivuno liqhubeke lisehla ngoba indalo yaso ingeyokubhidliza izilimo izihlahla kumbe utshani nxa sesithe sahluma kuleyo ndawo. Umholi waloli hlelo uMnumzana Dumezweni Gumbo uthi yiso isizathu esenza babumbana baba ngamaqembu okumelana laso ngemva kokunanzelela njalo ukuba izifuyo nazo sezihlaselwa ngumkhuhlane wobuphofu ezinye njalo zisala zimahluzuhluzu.
Uhlelo oluhle kakhulu lokuthi sihlangene labo mama labo baba sikhethi ngabantu esisebenza sikhululekile sibambene sizwanana njalo umbona lo msebenzi wethu yenza kube kuhle ngoba lathi singakhanyela sokuchaya izihlahla ngobilantani kitchiwe lapha kuvala khona indawo.
Unkosikazi Onesia Ngwenya wemangweni we-BH11 uthi basungula uhlelo lolu ngenyanga yankwenkwezi qede bathola uxhaso kunhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID ikhokhelwa imali maloko ukuze ibasize ngoqeqetsho lwendlela zokugeca ubuhobe lobu kanye lezembatho zokuzivikela.
Indawo yethu le indawo elezinyamazana, izilwane ziba khona, indlovu ziba khona. Okungenza ukuthi lanxa usegangeni lapha uyakwanisa ukuthi ungayiboni, ukwanisa ukugijima ukuthi ubaleke, kodwa ungafika kulesi sihlahla lesi awungeke udlule, uyadlelwa lapho. Kumbe indlovu ikunyathele lapho ngoba kawucungubali, siyakubamba izigqoko, sikuhaqaza, uyaqubuka.
Ngaphandle kokulimaza, unkosikazi Ngwenya uthi lokhu kuyasiza njalo izifuyo lasekubulaweni izilwane ngoba yikho lapha ezivame ukucandama khona.
Inkomo sinanzelela ukuthi ziyachotshwa amehlo, ubwelo buyana buyangena, zibe sezisiba zinkomo ezibulawa ngamehlo, sezisiba iziphofu masinyane. Inkomo zethu sikhaliswe ukuthi zigcwele ukube zilokhu zibulawa ngamehlo, inkomo seziyiziphofu. Silahlekelwe zinkomo eziningi, zingasaboni. Inkomo ngeke isithi nibalekele isilwane njengoba nijike ukuthi indawo yakithi le. So siyadlela inkomo eziningi kakhulu.
Omunye walaba unkosikazi Ntombi Zodwa Phiri wase BH10 uthi sibisa abantwana abathakazelela izithelo zobuhobe lobu labo sebehlutshwa ngamehlo, ngakho basizwa inhlanganiso le ngokusihlasela sitshiswa ngendlela engaphazamisi umganga.
Kathesi lapho sibuthelela khona amadenge, lapho sitshaya khona amadenge, siphruna izihlahla, sihamba silalisa kahle phansi. Ma silalisa kahle phansi kuthiwa kuyamila utshani obuhle obukwanisa ukuthi isihlahla lelana nxa libohlile la ihla phansi. So kumile utshani, utshani lobuyana buba ngamadlelo amahle ngoba kuyabe sekule fertilizer phansi.
Osakhulayo umnumzana Ngqobizetha Ndlovu laye ophatheke kulokhu uthi ubuhobe lobu phezu kwemikhuhlane buqeda amadlelo ezifuyo.
Sikhuphuna onke le mpande zayo ngoba iyasibulalela izifuyo zethu, iyabulala utshani. So isinye isihlahla sibulala imvelo yethu, so sizama ukuthi sihambe siyikhipha siyizakhamizi zonke indawo yonke esigabeni sakomvuthu. So siyabonga uhlelo lolo lukuyile lwemalimaloko ebobeya lolwazi, sasingakwazi ukuthi into le iyingozi kanje.
Oyisikhulumeli senhlanganiso yemalimaloko umnumzana Keith Moyo utshele lo msakazo ukuba baxhasana lezakhamizi eziningi esabelweni seMathebeleland North ngendlela yokulondoloza imvelo kanye lokunanza uluntu.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini lokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Umoyo ungeze njalo ukuba phezu kwalokhu baxhasa izakhamizi ngokwenjiwa kwemigodi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo ekunatheni kanye lezivandeni. Uhlelo lokugecwa kwesihlahlakazana sobuhobe lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga kaLwezi, lapho izakhamizi ezikholelwa ukuba zizabe sezicentile lokhu lasemasimini. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Ingcwethi zomkhuhlane owemvukuzane ehlasela abesilisa i-prostate cancer ziveza ukubana lokhe liqonga inani labatholakala belalo imvukuzane kanye lasebelahlekelwe ngumphefumulo eZimbabwe. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abesilisa abeleminyaka esukela kwamatshumi amane kusiya phezulu bahlale besiyahlolwa sikhathi sonke ukuze bazi isimo sabo ngale mvukuzane. Udokotela Josephat Chiripanyanga osebenza ezimele utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sisasephansi kakhulu isilinganiso salabo abaya ezibhedlela ukuyadinga usizo lapho bethe bananzelela ukuthi kukhona ongamanga kuhle emizimbeni yabo loba ukuhlolwa ukuze bazi isimo sabo.
Masibo ukhangela ubaba bethu lapha eZimbabwe vele abathandi into zokubona odokotela, vele ababuye ukuthi sibahlole ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bale prostate yenza yini kumbe abala.
Uqhubekele phambili udokotela Chiripanyanga ethi uZulu kumele azi ukuba limvukuzane ivame kakhulu kwabensundu kulabamhlophe.
So vilezi at now usule 40 years usia pezu kambani uwa chokotela ulema clinic mbezi pezele leka nyelu kuchalila yili prozeti kenta pati kakulu kakulu now usule 60 years kuna hapo siya wanti prozeti kenta vile wila hapo ya wako na vile more common so now usule 60 years kambani zipelele once a year at least leka nyelu lani kuchalila prozeti kenta
inyanga kampandula yabe kwa ekeleni emhlabeni jikelele njengendlela yokukhumbuza lokusabalalisa ulwazi ngengozi yokuhlaselwa imvukuzane ye-prostate cancer. Abenhlanganiso etholisa ulwazi ngemihlobo etshiyeneyo yemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe, CAZ, bathi kungalesi sizathu besebenzisa linyanga kampandula njengethuba lokuqhuba imikhankaso lenhlelo ezengeziweyo ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane le-prostate cancer. Umnumzana Love Mo Makurirofa isiphathamandla senhlanganiso eyekhazi uveze ukuba inani labalaliswe phansi labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye prostate cancer liya liqonga elizweni.
According to our statistics from the Zimbabwe National Cancer Registry, Zimbabwe recorded
Cancer Registry ukuba abantu abayi 7841 batholakala balemvukuzane eZimbabwe ngomnyaka ka 2018 abayisilinganiso sokulishumilane ekhulwini 11% babo kungabatholakala belemvukuzane ye-prostate cancer okutsho ukuba i-prostate cancer iyanda ebantwini.
Umakuriro Fauti okudanisayo edabeni lwaloba yiwuphi umhlobo wemvukuzane elizweni uzulu weZimbabwe ikakhulu obaba bandise ukuyadinga usizo sekonakele kungasekho okungenziwa ukusiza lowo ogulayo.
As the Cancer Association of Zimbabwe, we usually carry out programs on cancer awareness.
Thina njengenhlanganiso ye Cancer Association of Zimbabwe sivame ukuqhuba inhlelo zokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane ukuze sifundise abesilisa ngokuqakatheka kokuyahlolwa kusasemasinya.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bongani Moyo oleminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu uthi wavuleka amehlo ngemva kokulahlekelwa yisihlobo esakhulelwa yi-prostate cancer ngenxa yokuphuza ukuyadinga usizo.
Enye into futhi engayibonayo ukuthi ukuyacheka ukuphonga uyacheka nje kunzima lapha eZimbabwe yomkhono wakho nomika kubi so ukuthi uphonga uhamba nje esibhedlela ukuthi ngifuna ukucheka ukuthi ngine-prostate ubhadala izimali kuba nzima ke kithi lapha eZimbabwe kukanti sesihamba nxa sesigula nje.
Umnumzana Victor Dube waseHarare yena uthi kubalulekile ukuthi obaba bazinanzelele izibonakaliso zale mvukuzane njalo baphange badinge usizo lapho sebenanzelela abangakuzwisisiyo ngemizimba yabo.
Lokhu kuyakhanya ngoba nxa echitha amanzi kuyabonakala ukuthi hayi angisachithi njengensuku zonke. Kuningi ongakubona ukuthi hayi lapha akumelanga kuhle njalo abantu besilisa silodubo lokuthi ngezikhathi eziningi izinto zempilakahle asizikhangeli kakhulu njalo asinanzi ngazo.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora osanda kubekwa kulesi sikhundla ngemva kokhetho olwenziwa kunyanga edluleyo uthi usadingisisa ukuthi azwisise ngesimo semvukuzane ye-prostate cancer kulabo abekade bevele bekhona kulolu gatsha njengoba yena esasemutsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Okwamanje ke wathi sizwe ukuthi uChris Gandley weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani mzulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Councillor Given Moyo ongomunye wamakhansila amathathu nje kuphela ilizwe jikelele awebandla le-MDCT abanqoba kukhetho olusanda kwedlula.
Eh,
mina ngakuyela uba ngokhansela ngoba ngiyaphinda uba ngokhansela ithemu yami yesibili okwangenza ngabuyela ukuthi imisebenzi yami yayimihle ibukeka ibuka nguye wonke umuntu ikho okwenza abantu bathi ngibuyele njalo ngoba ngangingukhansela ngingena ngo 2018 ngingaphansi kwe-MTCT ayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na uxhaso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi i-campaign material ngangingela kodwa nje ngavotela ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni. So ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma lube usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli mhlawumbe kukhona okulungiswayo kodwa kangila engingakutsho ukuthi yikho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uZulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC mbewange RDC Council kule zinto ezinkoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, isikolo, ezempilakahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe esenza kube kunengi njengokuthi indawo zokukhamazi bayabedinga indawo zokukhamazi ezinye ngokungezelelwa kusetshenziswa le technology ekhona kuzeneza insuku. Wendabeni-ke zezikolo bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi Early Childhood Development Centers sesithi endabeni zempilakahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama-clinics abe seduzane labantu ama-health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So ukuze setshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama-health centers abe seduzane labantu then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona both ama-state roads lama-RTTF roads njalo lama roads after singathi ngama access roads awe council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo bekungu-councillor Given Moyo ongwebandla le-MDCT ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7 eye Voice of America. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos lele-Black Rhinos asefinyelele esigabeni se-semifinal emncintiswano wenkezo ye-Chibuku Super Cup ngemva kwemidlalo edlalwe namhlanje emini. Intelelezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lalo daba.
Iqembu le-Chicken Indian inqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos ngaseluveve kuthi ngasemandaba iqembu le-FC Platinum litshaywe nge-5-3 ngele-Dynamos ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele ezinguthiki lobhanqa 1-1. Kweminye imidlalo ye-quarter final ezadlalwa kusasa ngensonto, iqembu le-Highlanders lizemukela ele-Cape United ngase-Barber Fields kuthi ele-Rentals College lizancikilana lelengezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Highlanders lele-Cape United adibana ngemva kokungadlali kuhle kwimidlalo yedlule ye-league kodwa umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi kulo mehluko omkhulu phakathi komdlalo we-league lowenkezo.
Like imbeje. So, you know, you have to give your all for the cup game. We want to tell our supporters that we will do our best. Let's not dwell on amateur stars now. Let's look at the game, game by game. Let's look at Cape and see what we'll play with them. according to how we've trained them.
Iqembu le-Islanders inqobe kanye kumidlalo yalo emihlanu edluleyo ukuthi eleCapes lona selilemidlalo yithoba munemunye lisehluleka ukunqoba umdlali weqembu le-Islanders uMelika Ncube laye uthembise ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine.
Thina engisitshelana nje njengama-players ukuthi sizama ukuphusha ukuthi yonke igame uyasamaufa kuma-smanetball sithatha ama-points njale yikhavu sizama ukuthi siyenziwe ngumbhejo yini.
Iqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Nyakenye iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphakamisa inkezo kodwa lisenelisanga ukuyancintisa iAfrica ngoba ilizwe leZimbabwe belimisiwe ukuphatheka kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele FIFA. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa liqembu leBotswana isikhathi besiphele le kwi 1-1 la maqembu abedibane kumdlalo we-Invitational Independence Match khona le ngase Botswana. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje sihamba lomculi we-hip hop uJustice Ndebele, yena ozibiza ngegama lokuthi JCB emculweni. Nangu ikhupha lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Oh yeah, bakhula bemdlala babantu. Oh yeah, bakhula bemdlala babantu bayafake. When they see me got a no buying paper. Abantwana bakhona sebengena umswenya. Nabangane bakhona baqala ukunyamalala. Angiphathe
ngidabuka esikodlweni sako sigola i-village eNtshamathe under uChief Sigola, yikho la ngikhulele khona. Ngayenza izifundo zami ze-primary level, ngasuka ngayofunda edolobheni lakwaBulawayo phakathi esikolweni abajimzi likaza high school, lapho engenze khona i-high school level yami. Ngasengi-relocator ngayohlala endaweni abathi Benside, yikho lapho kuba introduced to music, ngaqala ukwenza i-music.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami ngitholakala kunamba ethi South Africa 078-266-1657. Kube sokuthi bangangithola futhi nakuma social media platforms. Instagram ngitholakala ngo JCBRSA, JCB_RSA. Same to ku Facebook tholakala ngo Justice JCB or JCB. Yikho lapho abangaxhumana nami khona. Kweze Zimbabwe inombolo ngitholakala ku 0777-082083. And then kweze South Africa ngitholakala ku +27 74 266 1657.
Ubachiyela wapha mazwi yabalandeli?
Amazwi nje engingaba nawo kubalandeli bami yikubonga, yikubonga uthando lwabo, yikubonga isupport yabo, ngoba umuntu ngumuntu ngabantu, sikhuphulwa ngabantu. Ngibonge kakhulu kini nonke ngezindawo ngezindawo. Ilizwe engitholakala kulo okwamanje ngihlala kwele South Africa.
Thinking about the things that I left. How the niggas thinking about the sex. Fucked up, feelings really locked up. Mama, don't cry. I'm giving all this best. So giving all I got. We're heading to the top and I ain't going back. I promise you the world and saving me with flames. Gotta make your way. It's me, Mama Nest. It's me, Mama Nest. I pray that God answer all my prayers. Cause when I be down on my knees, I wanna blow, I wanna glow, ayy. Mama, 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 yeah, yeah. Mama, mama, mama.
She didn't get in her, but I prayed to my God, it's just a hope for the world. Nilethe Mbali ukholisile umculo ka-JCB, umculo womdumo we-hip hop. Isikhathi sethu wasavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa ke singeke hlukani futhi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abantu abathoba munye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa igolide oyiBay House Mine oseChegutu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uCraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.